dambudziko nevakomana mayuti ezanupiri isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance zvese mapepa edu anga aripo mapepa emutemo ese zvese zvakava zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhie 2 saka tasvika paground match taona vakomana vezanupf mayuti ezanupf emutafara achitamba bhora muground ratati rati achida kuti tiite musangano wedu yanga iri meeting meet the candidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato United Zimbabwe Alliance so patasvika tikada kuzama kuengage tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu itakabvuka tikabvatira kukanzo tikabvaza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo iground redu nderezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka imi bvai panapa tinoita violence komuri tinorwisana nemi tokutemai nematombo saka titori redu kurwisana nemi kana mukange ita musangano uyoyo
mazivisa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uye kukanganisirwa musangano wenyu
tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuya udzinga vanhu nokuti ground saka imi kanzuro imofanira kuiudza yodzinga vanhu kanzuro ikaya yodzinga vanhu then isuso zovabetsa tovapesa nemanpower vaendera mberi vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu kazitabva taramba tichida kuenda mberi musangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi angosvika cheto sati tichimuuraya vakutoasati tichirwa newe tokurova zvakasimba stereki hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyoyo paground redu
saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko irori
isu taramba tichinda mberi nemusangano wedu havana kumira kutamba bhora vari kutamba bhora isu tabva taenda pasides pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba
saka vevekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari
vekanzuro tavazivisa saka vati welcome back to you havasati vauya kwetiri isu tangoti hatingamiriri kuitira musangano wekuti hatiregai tirambe tichida kumberi
maziva sei kuti vanhu vezanupf nekuti vanhu vemuri kwishani vanogona kungoenda panhandaro vanotamba nhabvu
vatotaura tiri vezanupf musangano wezanupf